Bato guru rinopikisa reTRIPC rinoti harisi kufara nekubvumizwa kuvhota kwaitiswa vanhu vasingagare mudunhu reHarare West. Vari kukwikwidza vakamirira TRIPC muHarare West muzvare Johana Mamombe vaudza vashandi veZEC kuti havasi kufara nekuvhoteswa kwevamwe vanhu vanga vasiri mugwaro revavhoti.
Takungoona vanhu vari kungouya vachipinda vachinzi vane nhamba dzavari kufonera dzavari kupiwa dziri kukonfirma muBVR. So isu nyaya yedu nderekuti aiwaka kana mune BVR machine yacho ngaiuye kapano kufirma maagents edu aripo vachiona zveshuwa kuti munhu arimo. Pane vanhu vane maslips ma voter registration slips aya vari kurambirwa kuvhota. Pane vanhu vari kushandisa star 265 hash vari kurambidzwa kuvhota. Kozoya munhu bodzi ane namba iri kunzi kufonerwa ku PVR center tiye ochibvumidzwa kuvhota nemhaka yei.
Kanzura weward 16 kuHarare West vaDenford Ngadziore vati vakwanisa kumisa vamwe vanga vachida kuvhota pamaranatha, asi munhu mumwe chete angatovhota kare kuHeg Park Primary School.
Kunzi izvo munhu asiri muvhota zuro anovhota through a phone call inofonwa naofisa weZEC achifona samhoo kwatisingazivi namba yacho, kwatisingazivi even address yacho, achibvunza kuti munhu uyu ari muvhota zuro here. Munhu iyeye angangoti yesi ari muvhota zuro, zvonzi chimupei ballot atovhota. And taudze kuti zvakadaro hazviitiki.
Mukuru anga achiona nezvekuvhotesa kuward 16 vaGift Homwe vati vanga vasina kuona izvichiitika nekudaro vanga vaudza vari kunyunyuta kuti vaende kuhofisi yeZEC. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutevedzeri wasachigaro veZEC uye vari mutauriri wecommission vaRodney Kiwa sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Tatadza kunzwawo kubva kumushandi mukuru kuZEC vauto Iles Laigwana, asi mutauriri wemapurisa vaPaul Tembanyati vaudza Studio 7 kuti hakuna mbomangara nyaya yevavhota vasiri mugwaro revavhoti.
So far tina ripoti yatati tapiwa isusu.
Mumwe wavavhota nhasi ndiamai Biula Mutunami, avo vati vakatonhorwa zvakanyanya nezuro usiku vakamirira kusvika kwemapepa ekuvhotera.
Chandu chakanditonhora zvakanyanya kusvika voice ramukaakadiwa sandazokuti rikai nguinda ndinovhota.
Vacolin Chageza vati zvinovashamisa zvakanyanya kuti sei bepa rekuvhota rakashayikwa musi wekuvhota.
Shaya kuti zvazvakarongwa sei kuti unowanikwa tichinzi bepa hapana.
VaHomwe vabvuma kuStudio 7 kuti nezuro vanhu vakavhota kwemaawa matatu chete sezvo bepa rekuvhotesa musarudzo dzemakanzuru rakanonoka kuuya uye rakazoshota zvakare. Kuvhota kuri kutarisirwa kuvharwa nhasi nguva dzakasiyana-siyana. Dzimwe dzenzvimbo dzavhurwa nhasi kuti vanhu vavhote muHarare dzinosanganisira Marlborough, Warren Park neWestley. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.